Mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemaboarding zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi vayambira vari kunyanyokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme-cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari. Zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro zvakakwana. Izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichiendera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti chiti chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tsarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze nepamusoro pekuti toda kuti zvikoro zvirambe zvichifambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith-based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro, saka kukwidza kwacho kunofanira kuverekwa. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki. Kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko. Vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvaakuzotaurwa munhau, mapepa kana generali pasocial media, zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinge zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreements avo. Uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita izvi hazvisai tidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontrolewa necompetitiveness commission vabereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaende commission itarisise nyaya dzacho kana zvazotorambisisa ministry zvinopeso yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya neAusterity for Prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability, asi zvatiri kuona stability iyaya haisati yadzika midzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira, zvinhu zvinoramba zvichiti netsei hazvisati zvazvinhu hasi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable, nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka ndo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month mubva muna January money supply growth yedu yanga ichikwira about 80%, but economy yedu svondera kupera iro taka kwakaparirwa pre-2020 pre-budget strategy paper irotaura kuti ikonomi yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of machanges anga akatarisirwa haasati aitika anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvariri kufamba naro pane nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho, igoti remugore renzara and agriculture yedu kusafamba kwakanaka kwezvinhu maagriculture kunoafekta ikonomi yese. Saka think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. But chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikani. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. Saka izvozvo zvaafektawo zvakare confidence. Nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar zvinhu zvisati zvatigadzikanei kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi ivo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvokuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Tandarisiro iyoyo, but tandarisiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far my weather forecast ari kutaura kuti tinongona kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei. But takasakwanisa kuwana mvura yakanaka, then economy yedu inogona kuderera zvakare iro gore rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutumi Ncube vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous muhlanganyauye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumisangano iyi.
Sionoziva Zimbabwe imemba yeIMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting I ganaka ku attend and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet my other venture institutions. Like says Zimbabwe, so to the side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika pari zvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here kuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handizoti vachitora chimane bond. Ndafota kuti mange nyaya yemaprize anonga ari hai. Saka andino andisikudzisa kuti mubvunza kuti ndokuti kuti une chimane bond. Haisi bond which is the issue. Ndafota chikumusha chiripo chizhinji kuchinzi attend to maprices anonga ari hai. Therefore, we need to stabilize the exchange rate, which is sudden, is a cause of my price increases.
Vamwe vari kuchema chema vachiti ivo dai madzukira imi ku American dollar kana kuti mari yekunze yeku America nekuti inenge inobata huremu. Zvakamira sei pane nyaya iyo?
Sanata kuti haizi nyaya iyo chipo chiripo nyaya yekuti izvo kuti my price edu aite stabilize. Stability of my price inobva kumakuti tingatine foreign currency. Aisi nyaya yemaUS dollars inotokuti nyika inake asi kuti tofoka tine production. Zimbabwe chitisina productivity. We tine import zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi, wheat, tine importa mafuta ekunyisa kubikisa nawo, tine importa mukaka. It's not saka hosha iyoyo inofoka kurapwa nekuinkrisa production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in either. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, can I go to any currency in the world, I see you in Yayashu. In Yayashu, we need to work hard as a country. And the main entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So Chukwari Nisho Kutizo, we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiripanya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi as a governor kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence in Zimbabwe is far wide and ndo zvakawanda. Chokutanga tofoka kuti nanzi unit of purpose. Focusing on social cohesion, it's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe. Kuti tifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti maZimbabweans takasimuka pamwe chete, tete maentrepreneurs zvakanaka tose, and at the same time tichiita kuti tite minimize. I can just say a little bit of bad news in Zimbabwe is very important. We've got every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguga vari parunare muWashington DC naMarvelous Mhlanga Nyahuye. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. NewZimbabwe.com inoti bato re MDC rinotungamirirwa na Nelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudare repamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vashedzwa. Munewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise mutemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimhosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Chimenzo pano paSA pano baba vari kuti povhu non governmental organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa waiye vasinganyori kuti mota dzamapurisa dziri kuita sei dziri kupiswa mapurisa ari kurohwa iwo kana vari mapurisa kana kuti vachidza basa rechipurisa munhu akaresista arrest panoitwa inonzi maximum force ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa vakuwadzwa vaurayiwa vaisaka maximum force kuti zvionekwe zvisvike zvionekwe kunzi we are serious nechinhu chedu. Zvino ndafara kunzi vabiti vachitotaurawo kuti kwamahomed musa kune posta rakatonyorwa kunzi prize inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patiri vakomana anachamisa anabiti tiri mumashure menyu tiripo ndokusaka takakwisai pamuri muri kuona kuti munangagwa anotaura kuti munongoukura muchingoukura tisitichita sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa vakomana chiitaiyo plan b plani b kana kutotora security iyo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi vake haangambogoni kuti undaisitese chinhu chingachibve ichi you can promise state security iyoyo zvamungazovaitira kana chinhu chike chabva ichi handi munonzi muri maloya makadzidzi handizeka kudzidza kwamakaita apa tiripo vakomana tiri mumashure menyu tinokuteerai tiri mumashure menyu tinokusapotai vakomana ka zvinhu zvichasvika panguva isingazoiti musangotaura chete kana kungoukura zvonotaura namunangagwa zvaizvizviya take action vakomana take action nguva ichiripo hapachaidi zvinhu zvechikristu kana zvechidzimaya pakutodiwa plani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yeendere mberi chinhu chachingambovhine humainini uhu vakomana ka ndatenda zvangu.
Mangwanani yakanaka Studio 7 vana mukoma wande ndaanchingoda ngotaurawo panyaya yezviri kuitika muZimbabwe. Tatambura vedu wei, ini ndiri muMozambique ndiri mubheira. Nyaya iri kuitika muZimbabwe haisiri nyaya kwayo. Dai mudhara abuda asiya chigaro munangagwa ngaasiye chigaro nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvi.
Rugare rugare vabati veStudio 7. Ndokumbirisawo avo babavo vanonzi vamugwada enenika ndashaya kuti vanhu vezano havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika havazvioni. Vamugwadika tauraiwo semakazvara mukazvitibatei bichana moitawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda. Ndatenda hangu apa.
Maswera ere maSudio 7 apo maswera ere ndikungotora nyaya kuti munonga munopita uri panyaya yemavoice recorder mavoice unokwanisa kuisa kana 4 or 5 basi kumbopinda aiuaaei apaoshanda chizanu zanu era kana iri nguva inonga iite shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaicha simba rekuteerera tinaro kana kusvika muzi 45 minutes chaichero hatimbonei tiba kuteerera because vanotora anhu apa unotozwawo kuti pane ane mono unonga uri nani nani ndozoita uyoyo unonzi pupa itogara piuyo hazi tagwiri wezanu pf ambo vatora nyaya yekuti hanzi vanhu vanorwira kodzero vanhu vari kunyepa chichiti vari kutaurawa zvekuti hanzi mapurisa vati vati ndaakukanganisai murume makambotaurirwa henyaya yekuzi mazanu pf ngaasataure baba muzanupfu nguva yekutaura baba bcause ivo anotaura kuzbc vaanonga ichinyatsa kusimbisana pachizanuzanu asi atambozwa munhu emdc ichitaura zvinhu zvake zvaanonga zvinazvirai anongobudisa panonga pangangarosvika zvisvika kwete zvinhu se saka akomana ezanupf anatogwiretwa ngaataure kuzaku zbc neheraldi nezvimwe kwete panapa nana mtubi nana yesi mazani ifungaza taweba kuza azizu kutawala ndatenda angu jelitia pambe yeye kubata
mwana nakanaka studio 7 muka seiva shamara le studio 7 le voseva tevere le studio 7 nje mufunzo wo pamsoro pe ndawo inoitika kuzimbabwe nowa izvokuchinzi kana kukanzi kunofonewa kuchitaurwa maererano nezvinenge zvichiitika muzimbabwe zvakafanana nekunzi mapurisa akanga akakomba mahofisi emdc kana kukanzi kunofonerwa vari muhurumende kana kuti vari vanotungamirira mapurisa dzimweni dzenguva unogona kuwa kuchinzi foni dzavo dzanga dzisingadavirwi chikonzero nedzisingadaviri kureva kuti vanenge vachiziva kuti vari kuita uori vari kuita zvinhu zvisina kunaka ndosaka vasingadaviri mafoni avo uye imwe nyaya inonzi vanhu vanozonzi vanosungwa papera nguva vaya vakauraya vanhu mapurisa nemasoja aya vakauraya vanhu vaya vanozopuwa nguva yekunzi vanozosungwa gore rinouya haisi nhau here yekuti vaone mukana wekutiza vanozonzi vanosungwa gore rinouya kuita sezvinonzi kusunga munhu zvinoda kuti utanga wamboita zvekuchera munhu kuita kunge munhu ari kuita zvemaini vanotadza nekungosungwa izvizvi ndopane mubvunzo wangu chete ivavo
nini ndine gogo vakangozvimirira vasingadi havo kutaura zita ravo kuti ndiani asi nyaya yavamunangagwa iyi yatinetsa iyi vamunangagwa vatototadza kutonga nyika iyi ngavangopawo vamwe iko zvino tinorwara hatigoni kana kuenda kunorapwa kuchipatara asi ivo vakagwara vanobuda muno munyika nokuti muno munyika hamuna mushonga hamuna madoctors isisu vacho vavari kuti vanhu vakativhotera havasisinei nesuyo vachitaura zvokuti takavavhotera hatina mumbovavhotera isi nokuti vari kutidzungaidza baba vari kungorarama ivo nemhuri yavo isu tiri kufa izvozvizvi tiri kubudiswa muzvipatara tichinofira kudzimba nokuda kwokuti ivo havana kana hanya nesu ngavasiye baba ava ngavachitongosiya zvavo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vatangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunhare tina Dr. Chipot Endere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Endere.
Mangwanani mwamukasei.
Tamuka zvadizvi. Maonei manzwei padebate raitwa iri?
Ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center. Tanga takatarisira kuti kuda vachataura zveukraine neimpeachment zvakanyanyisa, asi paimpeachment vazhinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika. Kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose, asi taona kuti madhemocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment. Havana kunyanyisa kurwisana navaBiden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuukraine. Iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumadhemocrats. Asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave neprovision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese, asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei. Vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji, maticha, manesi nevamwe vakadaro-daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveUniversal Healthcare.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yakuita mabasa aimboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvisewo mari zhinji pamataxis sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple. Vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi, havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndivo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vati vafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachitaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kumidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotes evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiincludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane abuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji vanga vakangoti zii. Mayor Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate rana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kuramba muchitipa mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavaona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio. Direct from Washington, the
voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekukinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJoni Addis Ababa muna kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kinya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batsiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulegea na titienera kusangalala chape osati tisibenyana chiko ipapa chamuno roera na ipapa
amuna kunezana chikanze changa hapa
chinja impaka esingo ekurwisana
titambe tikitaka presha tomasi yana sepaka
sakaka ipate nguwe
Gai bake kambo kanona kita zvikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa naMacheso. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, regai tibotarisa zvanga zviri munhau. Tashika kumagome chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.